manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 4/2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nhaso ndezvekuti zvikona yacho inenge iri shoma iri kufamba pamugwagwa. Saka makombi kazvireka nenge ari ega. Saka $3 akakarega rubotambirika mubato mabiti wayacho.
Vamwe vemakombi vowedzera mutengo mushure mekuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari nezuro.
Vanhu vari kuunderstanda kuti maeconomic challenges atinawo they are temporary ndo zvavatoratidza kuti nyangwe paine machallenges aripo musangano wavo vanouda
ZANU PF yokunda musarudzo dzakaitwa kuLupane East tine hurukuro navapoo mangwana vebato iri
mukaenda kuLupane inoona kuti vanhu vanenge vachipuhwa chikafu vachinzi mukasavhotera mukavhotera MDC chikafu hamuchachiwani Masabhuku chao chao hatodiwo ZANU PF.
Asi vaAmos Chibaya vemDC vanoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa nekuti vari kurwatsiva vakasungwa rumwe ruoko. Tichakupaiwo zvabuda mutambo weChan pakati peZimbabwe neMauritius. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vemakombi nemabhazi munyika yose nhasi vawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu zvitevera kukwidzwa zvekare kwemafuta ekufambiswa dzimotokari nehurumende nezuro kubva pamadhora manomwe kusvika pamadhora mapfumbamwe emaRTGS parita rimwe chete. Vamwe vawedzera nedhora rimwe chete panzendo pfupi dziri pasi pemakiromita masere. Asi vamwe vanoti vanogona kuregedza kufamba mangwana sezvo vakawedzera vanhu vanomhanyira kumabhazi ezupco aya ari kubhadharisa mari shoma shoma zvikuru. Mafuta ekufambisa dzimotokari akwidzwa katatu mavhiki matatu apfuura. Mari dzematoll gates dziri kuwedzerwawo munguva pfupi inotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemabasa musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaCaleb Dominic Beteta.
Kukwidzwa kwemafuta kwatiomera isu maoperator emakombi nekuti vanhu vacho vatinotakura vanofamba nedzimotokari dzedu mihoro yavo haina kukwira asi mafuta ekushandisa mudzimotokari dzedu ari kukwira asi isu hatipuhwa futi fuel yakafanira kupuhwa zupo yakachipa. Saka taonerwa kuti todii nezvaitika izvi munyaya dzemafuta idzi nekuti pane zvino kuti tiri kuwedzera katenga kuti malocal routes ayakaita sekutaundi zvikabva above 8 kilometers or so apata $6 asi vanhu vacho vakwanisa kubhata $6 acho ndivanani vari kupi totyawo izvozvi nezvazvakateita izvizvi vanhu vakawanda chaizvo vari kutomirira zupuko yasvika zive tino kusvika nguva yekuzovatakura kuomerwa kukaita vanhu ikoko.
Saka muri kubhadharisa mari pamamati ma8 kilometers apo
pama 8 kilometers apo kumbova kuti chine kupa ndikuzwa izvozvi ndiri kuti vanhu vanga vachidziva bhadhari $3 nekuti nhaso ndezvekuti zupo yacho inenge iri shoma iri kufamba pamugwagwa apo saka makombi kazvika chanenge ari ega saka $3 akakarenga rubotambirika mubato madistances mabiti wayatanga kwa 8 kilometers kusvika ma10 kilometers asi ndoda kuti mangwana vatinge pane kutoshaya basa vatingangoita nenyaya yema$3 iwayo vanhu vakuenda havo kunomirira zupo yavasingazivi inosvika nguvai kuti vatakure.
Saka kana musiri kubhadharisa ma$3 aya munei muchibhadharisa mari uye zupo inenge ichibhadharisawo mari
kana ma$3 atoramba mari yatatiza pesa yapanga ari ma$2 matoti yacho ma distance iwayo Saka zvoti zvikange zvatonesa, tiri takuenda ipapo kana kuti totopaka. Tiri zvakuti munhu ozvipira kuti wodii nemudziyo wako nekuti komero wacho kuramba kuzviramba zvienda mberi zvakadaro.
VaCaleb Dominic Beteta, munyori anoona nezvemabasa musangano reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, vari parunare muHarare. Bato reZANU PF ndiro rakakunda musarudzo dzenhengo yedare reparamende dzakaitwa neZuro kuLupane East uye dzekanzuru kuNkai nekuBubi. Musarudzo dzekuLupane, vaBongeni Dube veZANU PF vakaita mavhoti zviuru zvitanhatu nezvishanu vachiteerwawo navaBongeni. Ndodzokora zvakare musarudzo dzekuLupane, vaBongeni Dube veZANU PF vakaita mavhoti zviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 6369, vachiteverwa navaDulumuzi Kumalo veMDC vainge vaine mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemashanu kana kuti 4505. Bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe rakaita mavhoti mazana matatu nemakumi matatu. Mamwe mapato manomwe ainge ari musarudzo idzi akatatarika zvakanyanya kuti akwanise kuwana mavhoti, asi akatadza kusvika pamavhoti zana chaiwo. Mapato aya anosanganisira reNCA, Mutwakazi Republican Party, ZAPU, LEAD, NPF neNAP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Aiwa, tinofara nezvaitwa nevanhu kuLupane, vavatidza kuti ZANU PF ichiri kudiwa navanhu, ende vanhu vari kuunderstanda kuti maeconomic challenges atinawo they are temporary. Ndo zvavatoratidza kuti nyangwe paine machallenges aripo, musangano wavo vanouda. Ndosaka maona ZANU PF ichibudirira by-election.
Asi tichitaurawo nevanopikisa vari kuchema chema kuti chimwe chiri kuita kuti vakundwe inyaya dzekuti hurumende, tichitarisawo nedare reparamende, vanenge vari kuti nonokei kugadzirisa mitemo ine chekuita nesarudzo, nekudaro vari kuramba vachinyunyuta.
Kwete, hapana nezvokuti mutemo vanhu vari kuvhota zvakanaka pasina kana problem. Ngavabvume kuti havana chavadonzora vari kupa vanhu rinopa vanhu confidence yokuti vavavhotere. Vanhu vanovimba neZANU PF nokuti inotaura chokwadi ichiita zvinofadza vanhu.
Asi sei zvimwe zvakawiriranwa zvisati zvaiswa mubumbiro vaMangwana zvine chekuita nesarudzo, chii chingapa kuti zvinonoke?
Hazviitwi overnight, saka zviri kutogadziriswa through parliament.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vari nhengo yePolitbureau vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC vaAmos Chibaya.
Zvakabuda muLupane zvotogara tichingotaura manamai vangu kuti munyika muno yeZimbabwe nechihurumende cheZANU ichi hamusi kuitwa sarudzo dziri pachena. Mukaenda kuLupane unoona kuti vanhu vanenge vachipuhwa chikafu vachinzi mukasavhotera, mukavhotera MDC chikafu hamuchachiwani. Masabhuku chavo chavo haatodiwo ZANU PF, asi vanenge vachinzi mukasavhotera vanhu venyu, mukasavhotera ZANU PF, mukakata kuti vanhu venyu vanga vachienda kundovhotera ZANU PF, tinokubvisai chero sabhuku chaivo. Nonga munotarira kuti mukaona kuti iko zvino kumaresettlement kunonzi mukasati vhotera ZANU tinokubvisa muminda. Asi vhu hariri repati, vhu nderenyika, ine nyika haichiri ZANU PF.
Asika vamwe vanopikisa zvamuri kutaura vachibaya vanotivo kose muchimirira kuti patange paitwa sarudzo musingasimbisi mudare reparamende umu kuti mitemo yacho ivandudzwe.
Mudare reparamende tinotaura mwanama yangu itori hondo yatinogwisa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare kuGweru. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti zviri mugwaro reongororo yemabatirwo emari kuNational Social Security Authority kana kuti NASA zvinoshungurudza zvikuru, sezvo zviri kuburitsa pachena kuti pane uore hunotyisa huri kuitwa kukambani iyi, uko vanhu vari pamudyandigere vari kunonga svosve nemuromo vasina mari yavari kupiwa. Kambani iyi inonzi yakarasikirwa nemari inosvika zana nemakumi manomwe nemashanu nenyaya dzeuori. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira avaimbova gurukota rezvevashandi vakatosungwa nezaki nenyaya iyi. Uye parikutarisirwawo kuti svondo rino pachasungwa vamwe vane chitsama vanonzi vakabatwa mambure euori hunonzi wakaitwa kunasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamoyo kuti tinzwe zvizere.
Tinofara kuti zvataitaura nguva nenguva vamwe vakatituka, vamwe havana kumbotibhiliva kuti tiri kutaura chokwadi. Vamwe vachiti tiri kumhanyisa nyaya dzematongo venyika, asi zvazobuda pachena kuti taitaura chokwadi. Zvataitaura zvazooneka nevamwe vasiri isisu kuti kunasa mari dzevashandi dzaibiwa, mari dzevashandi dzaitambiswa, nekuti ndiwane ari padhuze nevari kutonga. Ndivo vaidya mari vachifoma makambani vachipanana makontract ekuvaka dzimba kana musango chaiko. Tainzwa kuti uri kutovakiwa dzimba kana kupindura, tisingazivi kuti ndiani aita decision iyoyo kana kuchinoi kana kumarondera. Ivo vashandi vakatowanda kuHarare vachishaya dzimba dzacho. Tisingazivi kuti ndiani ari kuuya nemadecision zvazobuda pachena kuti paipiwa macontracts hama neshamari, kuti zingotora mari, hapana dzimba dzakatovakiwa.
Saka sesangano revashandi muri kuronga kutora matanho api nezviri kubuda izvi?
Isisu tiri kungoriverenga kumapepa. Officially hatisati tapiwa. Kana tazoripiwa hatichatonzwa kuhurumende, tichatoti hurumende ititaurire kuti vari kunongedzera sevanhu vakaba mari. Mari idzodzo dzinodzorwa rini, vanhu vacho vari kuenda rini kujeri nezvimwe zvakadaro. Tambotaura navo pasvondo rapera musi weFriday, vachiti vane dokumendi rimwe chete raendeswa kupalamendi, asi tichaedza kutaura nemamembers edu kuti vari necessary here kuti titare tiripo kunasa.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata amai Sekainzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo vanti vanga vari munzira kuenda kuHarare. Masangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights neCommunity Water Alliance anoti ari kunetsekana zvikuru nekutangazve kwekupararira kwechirwere chetyphoid muHarare. Kuti tinzwe nezvedambudziko iri, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa.
KuGlenview kunyanya kuward 30 yemuGlenview North constituent. Asiri kubata one dzimwe nzvimbo dzakaita seward 32 iri kuGlen South. Kwaita dambudziko retyphoid kumashure uko kubva gore rapfuura. Pazuva panga pachikwanisa kuwanikwa kesi imwe chete kana mairi, anga zvasina kunyaya kusumudza concern yedu sevanhu vanomirira vagari. Asi kutanga mavhiki mairi apfuura, pazuva panga pakuti pamwe panoita makesi sevanhu 10. Pamwe street yese inoafektwa, yoita kana 15 vanhu vanodi mapatients anoita dambudziko retyphoid. Pamusoro petyphoid dambudziko rimwe rangaisangana nevanhu nderekuti manyoka futi awanda. Hosipani munhu paruti anoita manyoka asi asina typhoid. Saka ndo dambudziko riri kuitika munzvimbo yeGlenview.
Izvi zviri kukonzerwa nei?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga, mapaipi esweji ari kudambuka zvakanyanya kunzvimbo iyo. Ndopamunoziva kuti pakuvakwa kweguta reHarare, Glenview nebudiriro ndo kunopedzisira mapaipi esweji akuenda kufail sewer treatment plant. Saka pressure yese inobva kumasebabs mazhinji iri kupedzisira yakunzvimbo yeGlenview nebudiriro. Chechipiri, hakuna mvura ende vanhu vari kufoswa kuenda kumaunprotected water sources.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru munyaya dzezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Dambudziko retyphoid hatingati riri kutanga, iri dambudziko rakatobvira muna 2010. Ndofunga muri kutondera kuti vakatanga kunana mabhuku tafara uko kwakuchitekeshera neguta reHarare, pachikira kuenda kunana marondera wanagweru nekumashonaland west province uko. Saka iri dambudziko ratitori naro kwenguva yakati rebei. Isu takangoita rombo rakanaka rekuwana vaccine ndokubva tango tarisa maareas anga akanyanyisisa kuchoti kudhererwa nedambudziko retyphoid, ndokubva tamboisa vaccination ikoko. Tichitoziva kuti izvo kuti rinyatsopera dambudziko retyphoid kunge nyaya dziri kuramba dzichineta dzekuwanikwa kwemvura mumaguta, uye nyaya dzeuchapa dzekuti siweji iri kwese kwese, marara haasi kubatwa zvakanaka. Saka iwayo maproblems iwayo kusvika atozopera, environment yanyatsoshambidzika zvekuti haichaibvumira kuti zvirwere zvakadaro zvichambidzwe, ticharamba tine dambudziko iroro.
Saka munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Ndiro rimwe dambudziko rakakura pachirwere chetyphoid. Typhoid kusainzi tinotoiti a great mimic. Inotevedzera zvirwere zvakawanda, inobata nhengo yese zvayo yemuviri kubva mumabhonzo chaimo, muropa, kusvika kuganda, nenhengo dzemukati. Chirwere chakaipisisa uye chinonetsa zvikuru kuita diagnosis, asi chinonyanya kuratidza typhoid ifever, kana kuti dzimwe nguva munhu anopindwa nechando kana kuti anotsva zvakanyanya. Asi fever iyoyo kubva painotanga haipere, inotoramba ichingokwira temperature. Vamwe vangaiti zvavo manyoka, asi kazhinji dzimwe nguva anotoita constipation kutoita mazuva, udumbu imomo makabatikana, asi muchirwadza. Payakaitika kuMidlands takaona vanhu vachishupika neitsvo kutoita acute kidney failure ichikonzerwa netyphoid.
Mukuru munyaya dzezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopiwa nesvondo yega yega naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinoda kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tichikupeta coverage yatanga tichikupai apo tanga tichikupakurirai chirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino, chirongwa chehurumende yeAmerica icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kuAfrica. Nhasi muchirongwa tina Dr. Safara Shumba, umwe wevechidiki angari pachirongwa ichigore rino.
Shumba, ndei.
Mushe,
zvirofamba. Chimbotsanangurirairo kune vateereri kubasa ramunoita, uyezve muvaudzowo kuti chii chakaita kumude kuuya kuno kuAmerica.
Aiwa, tinotenda. Kuvateereri, ini zita rangu ndinoitwa Dr. Tafara Shumba. Ndiri chiremba wemhuka, si chiremba wevanhu, ndiri chiremba wemhuka. Ndine organization yandakatangawo kumusha kuZimbabwe inonzi Veterinarians for Livelihood Development Trust. Isusu tinoseorganization yedu chimwe chatinotarisawo zvekare kuchengetwa kwadzinoitwa mhuka dzacho, yatingatiyo animal welfare. Yakakosha zvakanyanya, asi yakakoshera pakuti mhuka kurwadziwa kwatinongoita dzinorwadziwa, nzara yatinonzwa nadzo dzinorwadziwa. Mhuka nevanhu zvaangotofanana, handiti kana uchinzwa nzara uchirwara zvese zvaangofanana, handiti tatechiti aiwa mhuka ngadzichinjaniwo pakanaka. Matambudziko mamwe atinosangana nawo nevarimi vakawanda zvingadai zviri zvirwere zvemhuka, ndira tinotiwo mamanagement related, hatisi kugona kuchengeta mhuka dzedu zvakanaka.
Vanhu kumusha vari kudzara pamotora nezvehealth sector hapana anachii. Imi sana na dokta wemhuka, pane musiyano with regards to situation?
Sezvamunongoziva, kungooma kwakaita zvinhu wakaumira munhu wose. Asi tinenge tichiti aiwa ngati zamei nepatinogona napo kuti tinge tichikwanisa kubatsirana, varimi vangu vachikwanisa kubatsirika. Vamwe varimi vacho tinotoita kuti vange vachirasikirwa kunyange nezvipfuwo zvavo, kushaya ruzivo. Anditi pamwe pacho unorwadziwa murimi ari kurasirwa nemombe 30 achikwanisa kunge dai akangotenga mushonga wokudhibhisa mombe dzake akatengesa mombe 2 kana 3
watorasa 5 wayo ngachikwanisa
kuvafuwa warasa 5 handsiti wongo achikwanisa kuseva wokwanisa kuita. Saka ruzivo rwakakosha ndoinova chimwe chidimbu chezvatinoita isusu seorganization yedu.
Zvino chii chamakadzidza pachirongwa ichi chamungati aiwa chakubatsira nebasa ranunoita kumusha?
Patakanga tiri kuno chinhu chandakafara nacho zvikuru ndechokuti ini ndakanga ndiri kuinstitution yatinotiyo Kansas State University.
Kumamusha?
Kumamusha, Kansas State ndowatinoti kumamusha kana kumaruzevha. Asi Kansas State iyi ine university, pauniversity yacho yatinoti Kansas State University, tikatarisa zvandakatenderera chiona zvavanoita, madzidziro avo, malecture room avo, neequipment yavanayo, aiwa vanhu vakavaka zvinhu zvavo zviri kumberi. Uye zvekare ndichitaisa kudaro ndakadzidzawo zvekare kuti vanovhaliwa agriculture zvakanyanya. Anditi vanovhaliwa agriculture yavo zvakanyanya in terms of technology, in terms of research, vanovhaliwa zvinhu zvavo zvakanyanya. Takatenda tikanoona kwavano mapurazi edairy, tikanoonawo kunochengetwawo mbudzi, kunochengetwawo huku, takatenderera. Asi nyandakadzidza ipo ndoti vanoinvesta zvakanyanya muri yatinoti
research. Tapsvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, asi ndandikumbira kuti mukande mazuva maviri matatu kune mhuri yezimbabwe.
Aiwa tinotenda, chirongwa ichi chakandiitira zvakanaka zvikuru nekuti ndakawana kunzwisisa kuti agriculture inokwanisa kusapota seKansas State kwandakanga ndiri. Agriculture vanhu vakaita vechidiki vanokwanisa kucontributa zvakanyanya mubudiriro yeekonomi yedu senyika seZimbabwe uye seAfrica.
Dr. Tafara Shumba, umwe wevechidiki anga ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Ngatisanganei padandemutande apo paTwitter nepaInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokoneka nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Muri yeZimbabwe. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Mike Musakanga nekuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tinotangidza kutarisa kuti nyaya yemadhimoni kana kuti mweya yakaipa chinombori chii. Tinoimba kunzwisisa kuti tinorevei kana tichiti munhu akagarwa nemadhimoni kana mweya yechina. Tisingapedze nguva, tabata Reverend Oliver Mandisodza zvekare veMen of Valor, Purpose and Vision, tikavabvunza kuti chinonzi kudzingwa kwemadhimoni mumunhu zvinorevei.
Ini sekuona kwangu nekunzwisisa kwangu, chinoda kutanga chazivikana kuda kurwa kuti chinombozi dhimoni chii. Zvoreva kuti dhimoni mweya wasatani, mweya unopikisana naMwari. Saka zvoreva kuti anodzinga dhimoni munhu ane akazvadzwa nemweya waMwari, ane simba rekuita basa iroro, rekuita mamusoro maoko pamusoro pavane madhimoni achibuda kana kunamata mweya iyoyo ichibuda mumunhu.
Iko kuti munhu azonzi ane madhimoni zvinenge zvamira sei?
Inhau iri munyika yezvomweya. Tinotaura kuti dhimoni mweya. Saka mweya hapana patinoona kuti wapinda apa, asi tinozoona hunhu huri kuitwa nemunhu, matauriro ake, mafambiro ake, muraramiro wake. Zvoreva kuti uyu mweya uyu hausisiri mweya wakanaka, mweya waMwari. Saka munhu ane dhimoni unotozongoonekwa badzi nemaitiro ake nemafambiro ake kuti uyu hausisiri mweya wakanaka uyu. Kana zviri kutaurwa izvi hazvisina kuti jekera, zvochiratidza kuti zvaakuda kunzwirwa, zvochinza mweya chino.
Madhimoni acho anombopinda sei mumunhu?
Ndinoda kutenda kuti ishoko rinobva mubhaibheri, shoko raMwari. Ndinoreva kuti Takadzingwa Satani kudenga, akanga ine basa rakakura chaizvo, akadzingwa namadhimoni ake nengirozo dzake. Zvoreva kuti madhimoni anogara mumunhu. Saka zvoreva kuti mweya itori pabasa, maagenda ari pabasa. Saka anopinda mumunhu nekuda kwekuti Satani atogara ariko, anotoi nebasa rekuda kukanganisa vanhu nekuta accuser, ngataro remuchirungu kuti anoda kupomera mhosva. Saka mweya unopinda mumunhu nekuda kwekuti Satani ari panyika, ndo basa rake rekuedza kuti zvakanaka zviri mumunhu zvisiwe nezvakaipa munhu ogoita mabasa akaipa.
Pane uyu mubhaibheri anoti takawanda tinonzi vanarigioni achibvuma. Munhu akagarwa nemadhimoni anoziva here kuti ane dhimoni kana kuti ane mweya wakaipa?
Maitara nyaya yakanaka, nyaya yaregioni inyaya inozivikanwa zvikuru. Munoona kuti dhimoni paya rakanzwisisa kuti munhu asvika apanapa uyu ane mweya wakasiyana nemweya uri matiri. Saka madhimoni anotoziva, madhimoni ane uchenjeri, anotogona nekutoziva.
Ivo vanobudisa madhimoni vanhu vakaita sei?
Vanobudisa madhimoni tinongotenda kati patinodzoka paya chiti soko ramwari tobva tataura kapaya patinoti mweya muchena wakapa zvipo kuvaranda vamwari kuti vagoita mabasa akasiyana siyana nekusimbisa kereke. Saka wane dzodzo yekubvisa madhimoni anongobva kuna Mwari. Mwari ndiye unopa zviyero zvakasiyana siyana kuti iwe area yako ndeyekuita chakada, iwe ndeyekudzidzisa, imwe area iwo uyu ane simba rekubvisa madhimoni.
Ivo vanodzinga madhimoni vanoaona here mumweya?
Ndinotenda vabatanononga kuti zvokwadi Mwari kana vakakupa kugona ikoko, wanogona futi kukupa kuzarurira kwekuti uone nekunzwisisa. Ndosaka muchiona tine maofisi akasiyana siyana, kune apostora, kune maprofita, kune vadzidzisi, vavhangeri. Saka vanenge vaine mweya iwo Mwari anopa mukereke kuti pave nemweya kunzvera, zvokuti wanotoona kuti varume hama, Mwari vari kundiratidza mweya wakadai, kana kuti mudikani, Mwari ndiri kuona zvokudi zvekundazarurirwa. Mwari vanogona kuzviita izvozvo.
Kana mweya wakaipa ukadzingwa, unogona here kudzokazve pamunhu?
Jesu akataura paya kuti wadikani, mweya kana ukadzingwa pamunhu inozodzoka yoona kuti pakambodzingwa paya pakamira sei. Pakaonekwa pasina chiripo, mweya iyi inodzoka, yobva yatozodzoka. Zvokuti kuzoubvisa zvakare mweya iwowo zvinogona kunetsa. Saka zvinogoneka kuti mweya kana ukabuda inoda kuti uwanikwe chinosara chichiiswa pabva mweya pachipa pakutira kuti unoda kuzodzoka ushayiwe kwekupinda napo.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza nekuti tsanangurira nyaya yemadhimoni nekubviswa kwawo mumunhu. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikutarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinopawo kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzedu dzemitambo tombotarisa mutambo wenhabvu watambirwa kubaba Fields nhasi. Zimbabwe yakunda Mauritius 3-1 mumutambo wechipiri wemakwikwi eAfrican Nations Championships kana kuti CHAN. Prince Dube ndiye anwisa zvibodzwa zvose zveZimbabwe. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yava kuenda muchikamu chechipiri sezvo yakarova Mauritius 4-0 kumusha kwayo svondo rapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vemakombi vawedzera mutengo mushure mekuwedzerwa kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari nezuro. ZANU-PF inokunda musarudzo dzakaitwa kuMatabeleland, kuLupane nekuBubi. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele. Thank you.
kuizika